ndakatanga kuimba muchikoro mudiki ndichiita grade 3 ndaitamba bhora zvakanyanyisa nguva iyoyo. Pedza pedza pataiuya kunotamba bhora ndaitenge ndatokombodza rumwe rutsva rwandaipa kuvakuzi kuti vandoimba vachitikuza tichitamba bhora.
Handei mberi maakumbungo uko vaiti kudii vekereke maakurova ngoma mujerusarema
vakuchechi vaienda kumutungamiriri wekereke vachiti bhishopu laki waakuita zvezviguri muno mujerusarema zvokuti yakatoti hohoho isingambudzii panguva iyoyo ngoma dzichibhovorwa zvokuti ndakaguma ndaakuita ndakutanga rehearsal na11:30 PM
kuindava asi dzainakidza usiku here ngoma
kuri kutiza kuvharurirwa ngoma nekudisturbewa kushungurudziwa asi ndaichinda ndaipotawo ndichienda kumukuru wekereke ndoteti bhishopu ndinezvinondineka musoro mangu ivo voti haudaro kandiraisa bhanira bambo vange ndokunamata
pamakazotanga imi kurekodha zvakabudawo sei
takazvitsudunura nevakomana nevasikana ipapo pakati abutiti mutiti chaiyo kuti vanhu vakatanga kuzvitambira zvokuti zvinyambobvisa
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinosangana nawo tichike kunzi ndeidzodzo ndezvekuti PA system aiwa iri kutiuruaa netransportiwo moto yakati kurewo zvekuti titakure PA system zviizvozvo tikazviwana tiri kuda kufamba tichirapa nyika.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kutibata munotibata panhamba dzinoti dzewhatsapp dzinoti 0782763070.
Chitipai kamwe chete timboitawo ndirendire Woza Friday kudai.
Tauya nesong latest iriko inonzi Tioni Chikopoko. Ndiyo song yatinoda kuti musare nechiimba iyoyo.
Thank you. Thank you.